Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvita 23, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakambenge vaita sevaraswa nebato iri. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa muBulawayo nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera vamigwagwa vochema-chema kuti bhizimusi harisi kufamba panguva ino yezoro rekisimusi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadoma nhengo dzekomiti yepamusorosoro mubato ravo kana kuti Politburo vachidzosa nhengo zhinji dzanga dzagara dziri mukomiti iyi uyewo kudoma vamwe vanhu vashomanana vakanga vamboita sevaraswa nebato iri kuti vapindewo mukomiti iyi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
VaMnangagwa vadzosa vazhinji vagara vari mukomiti iyi kusanganisira mudzimai wavo amai Auxillia Mnangagwa kuti vave nhengo dzepolitburo kwemakore mashanu ari kutevera zvichitevera kongresi yechinomwe yakaitwa nebato iri masvondo mashoma adarika. Pakaitwa kongresi iyi vaMnangagwa vakabva vadoma vatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi pamwe nasachigaro webato amai Opa Muchinguri Kashiri pazvigaro zvavainazvo zvakabva zvangovaita nhengo dzepolitburo dzizere pachitevedzerwa zviri mubumbiro rezano PF.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents.
Ndave kugadza zvino komiti zere yePolitburo yeZANU-PF. Sekutaura kwandaita ndine vatevedzeri vemutungamiri webato vaviri. Sekutaura kwandaita ndiComrade Chiwenga naComrade Mohadi. Sachigaro webato ndiComrade Opa Muchinguri Kashiri. Munyori anonane zvokufambiswa kwemabasa ndiComrade Obert Moses Mpofu vachitevedzerwa naLieutenant General Nyambuya.
VaObert Mpofu vadzoswa pachigaro chavagara vainacho chemunyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato uye amai Mabel Chinomona vadzoswawo pachigaro chavo chemunyori anoona nezvemadzimai uku vatinoma Chakaire vachiitwa munyori anoona nezvevechidiki. Mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda ndo vadomwa kuve munyori wezvemitemo vachitsiva vapo Mangwana avo vaitwa munyori wezvemigodhi. VaChristopher Mutsvangwa vadzoswa kuitwa mutauriri webato uye vachange vachitevedzerwa naamai Chido Sanyatwe. VaMnangagwa vadomawo vamwe vanhu vanga vave kumahombekombe kwezvematongerwo enyika vakaita savaWebster Shamu avo vaifungidzirwa kuti vaitsigira amai Joyce Mujuru panguva iyo vaMnangagwa vaikwikwidzana namai Mujuru kuti vatore matomo kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe navaSuperman Wanzira avo vanofungidzirwa kuti vaive kuchikwata cheG40 chichaitsigira amai Grace Mugabe kuti vatore matomu kubva kumurume wavo hurumende yavaMugabe isati yapidigurwa nemauto. VaShamu vaitwa mutevedzeri wemurongi wemisangano kana kuti deputy political komiza James Makamba vakarambidzwa kukwidza pachigaro chasachigaro weZANU PF mudunhu reMashonaland Central vakaitwa mutevedzeri wemunyorano na nezvekutakurwa kwezvinhu vamandiwanzira vaitwa munyorano na nezvematunhu imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuchinoi kuti zvaitwa navamunangagwa izvi kuedza kubatanidza bato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
ZANU PF iko zvine zviyasvika payapererwa ichazivi zvokuita zvachose. Apa vanhu vavadzorera mupolitibhuro vana Shamu, vana Supa, vana James inyaya yekuti kunzvimbo dzinogara vanhu ivavo vari kuona kuti hakusisina munhu achanyanyoda zveZANU PF kana vanhu ivavo vasiri mumusangano. Ndokusaka vakungovapfekedzera pfekedzera.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati kudomwa kwavashamu kunoratidza kuti munhu ane ushingi.
Munhu asingadzokere kumashure zviri nyore nyore nekuti katarisa makore apfuura zvaita sekunge zvematongerwo enyika zvainge zvavaperera. Charangarira vashamu vachinyadzikwa zvikuru vachinzi vaitsigira mai mujuru zvikaita sekunge vashamu vapera. Asi kana paine chinhu chinoburitsa kutsungirira mubato reZANU PF ndisingazive kuti chii chinokonzera kudaro kugara mune zvematongerwo enyika kwavashamu. Ndinoona semunhu hangu ane ruzivo nezvokuti basa remusangano ringafambiswe sei uyezve ane kutsungirira kukuru.
Pasi pebumbiro remitemo reZANU PF mutungamiri webato ane simba rekubvisa vanhu vaanenge adoma kuva mukomiti iyi paanenge adira uye vadomwa ava vachange vari pazvigaro izvi kwemakore mashanu ari kutevera pachazoitwa imwe kongresi yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nhengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawayo nezuro dzapiwa mukana wekuve nemhuri dzadzo panguva ino yezororo rekisimusi mushure mekubvisiswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika pamunhu. Vatatu ava avanoti muzvare Samkeliso Chuma, Vamelusi Nyati navatamutsanga Ncube vakasungwa mushure mekuungana pachiumbwa chamushakabvu Joshua Nkomo pavaikurudzira veruzhinji kuti vaungane varangarire vanhu vakashaya munguva yegukura hundi. Vatatu ava vanzi vasakanganisa vafakazi, vagare pakero dzavakapa kudare uye vanotarisirwa kudzoka kudare musi wa20 ndira gore rinouya. Kusungwa kwavo kwakashoropodzwa nemasangano akawanda kusanganisirawo sangano reAmnesty International. Apo kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde muzororo rekisimusi, vemamwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera mumigwagwa vanoti bhizimusi harina kusimuka gore rino sezvinotarisirwa panguva yezororo rakadai. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevari kuchema-chema nekuderera kwebhizimusi ndimuzvare Patricia Ticharwa, vane chitoro chinotengesa hembe mudhorobha. Muzvare Ticharwa vati sezvo gore rino zvinhu zvanga zvisinganyatsofamba zvakanaka, vanga vaine tarisiro yekuti vanhu vogadzira kisimusi zvinhu zvichachinja.
Tichitarisa nemaprevious years, this Christmas hakuri low business. Vanhu havasi kufamba sezvavanosimboita kana ya Christmas. Vanhu vanoita presha, vanhu vachachitenga, but this year iri toita kunge tisati kutombosvika paChristmas. Saka ndingangoti business iri low, hakusinyatsa kutengwa chaizvo chaizvo. Zvatine tichiexpecta because Christmas ndiva tinosowanzoitawo mari, but this year vana vana mari.
Amai Benuda Konje vane vana vatatu vanotengeserawo kumusha weGlenview vatsigiro vachiti veruzhinji vari kuratidza kuti havana mari uye havasi kutengerwa sezvavange vachitarisira.
Hakuna mari tatisakanga tikangoona maChristmas, but havana mari mumutinotswerera kana coin kana kushaya. Vanhu vakaomerwa wozi kuti zvinofambe nonge mari ichitenderera.
Amai Jane Sanhue mumwe mutengesi vatiwo kushayika kwemari kuchakanganisawo zvirongwa zvavo zvekugadzira ziravana pakuvhurwa kwezvikoro.
Tasanawo neholidhe yasvika izvi zvakaoma, vanhu havana mari haisi kutenderera. Tachitarisirawo kuti neholidhe iyi zvinogona kufamba, but vakaipa, hakuna mari kunzi, upenyu hwakatotiomera. Vana vadatsvagira nzvimbo dzemagiredhi 1 ndopari kupa mari dzacho, vati mari hakuna.
nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba manyanya vati kuderera kwebhizimusi panguva ino hakukatyamadzi vachiti vanhu vari kutambira mari shoma dzisingakwani.
Tiri munyika iri kutambirisa vanhu mari dziri pasi. Muchirungu anoti low wage economy, zvinoreva izvo kuti tiri mudambudziko rekuti mari dzinowanikwa nevanhu vakawanda imari dziri pasi pasi. Zvino izvozvo zvikasangana nedambudziko rekuti mari yakawanda haisi kutenderera iyo iri low wage economy sekutaura kwandaita pachirungu, asi iri mari iri pasi pasi mukutambirwa kunoitwa mari nevanhu mukati mamabasa avanoita. Izvozvo zvinotoita kuti paite dambudziko rekuti avo vanonzi varombo vaya urombo hwavo hunotengwa hwakutowanda.
Vaendererawo mberi vachiti mari haisi kutenderera munyika sezvo zvinogadzirwa munyika zviri zvishoma, izvo zvoitawo kuti vanokwanisa vanoshandisira mari dzavo kunze kwenyika. Asi mumwe wevechidiki vahwanda Kapesa vati vagadzirira Krisimusi zvakakwana.
Vabereki, ini ndikufairwa neKrismasi zvaizvozvi. Krismasi iri kundiita bhoo because ndozorakazvara yes ndagadzirira Krismasi ini ndatenga ende ndabhaya zvinhu zvangu zvandatenga ende ndikunoroserwa namadhambadheni ende zvese ndinazvo for this Christmas.
Gore rino Kisimisi change chicherechedzwa musi wesvondo, asi vazhinji vachichema-chema nekuoma kwezvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, vagari vemumadhorobha vakawanda vari kutya kuti vachatamba Kisimusi nemusi wesvondo zvinhu zvisina kuvamirira zvakanaka nekuda kwekudhura kwezvinhu, dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uye kushomeka kwemvura yekunwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemasvingo amai Judas Vanda vati matambudziko akaita sekushayikwa kwemagetsi nemvura apa kuti mumba mavo mushayiwe mufaro.
Aiwa, Krismasi yegore rino hapana kunakidza kwaitaita nekuti tatambura chikafu chedu chese chiri kuora mumativi kupfurikidzwa nokushayikwa kwemagetsi. Kugeza kwacho hatigezi, hatiwachi, hatiiti chero tinoshandisiwa nemvura, hatigoni kushandika nokuti hapana mvura, hapana magetsi.
Mashoko aya atsinirwa nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akile vati pasina magetsi hapana mimhanzi inodikana pamhemberero dzakaita semusi weKisimusi.
Mukatarisa kuti vanhu vazhinji vazhinji mhemberero dzeKisimusi nechekuita kwekuridzwa kwemimhanzi uyezve kubatidzwa kwemagetsi nezvinhu zvakasiyana siyana. Saka kushayika kwemagetsi kunoita kuti vanhu vagari vange vanopinda muzororo iri. Tingati pachirungu vanopedzisira vakunzi vanenge vasisina tariro nechikonzero chekuti zvinobva zvaita kuti Krismasi iyi ive Krismasi yakasviba.
Mumwe mugari wemumusha weAscot kuGweru vaCharles Mazoro dzevati dambudziko remvura riri kukonzerwa nekudzimwa kwemagetsi richaita kuti vanhu vapedze zuva rose vari kuzvibhorani kana kuti kumatsime apo vanenge vachifanira kunge vachifara.
Krismasi yasvika kudai zuva zvati tine matambudziko akasiyana siyana akawanda atiri kusangana nawo. Mari hadziri kukwana uye vanhu havasi kukwanisa kuzvitengera zvizhinji zvekuti vafarewo nemhuri dzavo paKrismasi. Zvimvura izvi zvatowedzerawo matambudziko agara kusanganikwa nawo navagari nokuti magetsi hakuna, mvura yacho haichakwanisi kufambiwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari veBikita reBikita Residents and Ratepayers Association vaMark Mutengani vanoti nyika yose chero kumaruwa kunoda magetsi nemvura kuti Kisimusi itambike zvakanaka.
Aisu agare kuBikita hakuna Kisimisi yatingati ine musoro iri kuzoitika nekuti vezino vari kuti hatina magetsi ekupomba mvura, vezvese kuti hatina mvura yekupomba magetsi. Saka zvakangooma Kisimisi ino kungova mazuva achangoverengwa kuti takapfuura musi wa25 December iri zuva reKisimisi. Zvakaomera Bikita, zvakaomera Zimbabwe yese.
Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vanoti dhorobha ravo pamwe nemamwe maguta vari kuzama kutaura nezesa kuti isadzime magetsi kunopombwa mvura.
Saka takangofanana nemamwe madhorobha mazhinji ari muZimbabwe ari kuita dambudziko rokupa vagari mvura yakakwana nokuda kwokuti hatisikwanisa kuwana kupomba magetsi. Tikumboedza kumboengeja zvese apo nepaa bari zvese iringotipawo mapromisi kuti kana zvizvavo zvikange zvanaka vachatipawo kana dedicated line.
Mutauriri wezesa munyika Dr George Manyaya vanoti nyika yose yakatasana nedambudziko remagetsi, asi vati makanzura asati vasvitsa chikumbiro chavo chekuti kunogaiwa mvura kusadzimwe magetsi.
Handisati ndaona kuchema-chema kakati vati vakanzurwa pasinzi madaro chainvestigate tonyora toita statement. We can go through statements kuti we investigate kuti ndikomende pane nyaya yasati anzwa vasati vambokomplaina kwatiri mukanzuro.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemhando dzemoto munyika vasoda zvemu sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi vakaudza vatori venhau kuti vanotarisira kuti musi wekisimusi magetsi anenge ariko munyika kuti vanhu vafare. Zesa iri kutadza kuwanisa magetsi nekuda kwekushomeka kwemvura mudhamu rekariba uye kukundikana kwehurumende kugadzira magwenya emagetsi matsva munyika. Kukwereta magetsi kune dzimwe nyika kuri kunetsawo sezvo Zesa iri kutatarika kubhadhara zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti inotungamirwa nebato reDemocratic Party muAmerica iri kuferefeta kurwiswa kwemudzinda weCapitol musi wa 6 ndira 2021. Yaburitsa gwaro rayo rekupedzisira, yakaburitsa pachena kuti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanofanirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Kudzimwa dzimwa kwemagetsi kuri kuitika pari zvino muSouth Africa kuri pastage 6 kunoreva kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvichange zvichishaya magetsi kwenguva inogona kusvika kumaawa masere pazuva paine mukana wekuwedzera nguva iyi munguva yezororo. Dzimwe mhuri 24 dzemuward 10 kumhondorongezi dzinoti upenyu hwadzo hwashanduka nekuda kwebindu radzakatanga nekuda kwekubatsirwa kwadzakaitwa nekambani yemigodhi yeZimplats. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bindu iri rinorimwa garlic, tsangamidzi neturmeric, iyo ine midzi yakangoda kufanana netsangamidzi mukutarisika, rakatangwa nemhuri idzi gore rino muna Chivabvu uye dzakatanga kukohwa muna Gumiguru nekutengesa zvirimwa kutanga kwemwedzi uno. Vakawanda vakawana mari pakati pemadhora mazana mashanu kusvika pamadhora chiuru chemari yekuAmerica, iyo vanoti iri kushandura upenyu hwavo sezvo vaimbowana mari shoma pavairima chibage chete. Mumwe ari kurima garika akawana mari inosvika mazana manomwe emadhora ekuAmerica. Amai Evelini mupamba wachi vanoti pavakatanga zvainge zvakaoma.
Ndobva tatanga kushanda isusu nemombe dzedu masend holders 24, ndobva tagadzira mabeds aya, ndobva tapedza ndobva tazosheya namanti send holder imwe chete, two beds svika takwana test. Takashanda masketa akadona nekuonda nekushanda, haiwa pakasenzwa muchiona panaka kudai.
Amai mupamba wachi vanoti vari kufara nemari yavakawana zvekuti kisimusi ino vachafara nemhuri.
Takaita mari dzedu izvozvi Christmas iri kuya ihamu, mumwe noumwe nemhuri yake tiri kutofara.
Mumwe ari kufara nekuda kwebindu riri kuvapa pundutso iri ndiva Igwani Piki, avo vanoti vakawana mari iyo yakaita kuti vakwanise kutenga mbeu yechibage nefotereza pamwe nekutenga zvekudya zvemhuri yavo.
Gadheni rino rakatibatsira zvikuru nguva yatakatengerwa galiki yatakabudisa muno inguva yekuomerwa kwavabereki kana kwemafamasi.
Kunyange hazvo zvinhu zviri kufamba zvakanaka, varimi ava vanoti hapana mvura yemutsime isina chura, vachiti vari kutenga zvirimwa zvavo veTraditional Grains Producers Association kana kuti TGPA, avo vakavapa mbeu vari kuderedza ukoshi kuti vabhadhare mari shoma. Vapiki vanoti kunyange gariki ravo ranga rakakura asi mari yavakapiwa yainge iri shoma, vachiti vangadai vakawana mari yakawanda kudarika mazana masere avakawana.
Chandokurudzira igreti nekuti kwaliti yegariki anga ari mazihondesa, zvokutiwo pagredi vapa tachikurudzira kuti vanyatsoongororawo zvakanaka. Pakangoti sedzee kunyange takafara he, taiona sekuti gredi yakati dzikisirei.
Asi vabatsewo Nyabadza, vanove mukuru wekambani inotenga zvirimwa zvevagari ava yeTraditional Grains Producers Association, vanoti zvirimwa zvinosiyana zvichienderana nekuti zvaitwa mufudze nemvura yakazvikwanira here uye kuti zvakasakurwa zvakanaka here kuti zvive zvemhando yepamusoro. Vanyabadza vanotenda kuti varimi vari kudzidza kuita zvese izvi kuti zvirimwa zvavo zvipinde mugredi repamusoro kuti vawane mari yakawanda.
Chino chese muchitanga munoita machallenge, vanofangidzwa kukura kwegariki zvinoita kana yarimwa nemutoo wakanaka. Tinoita nechekuti vanorimira pamwepo, asi maitiro vanoita ane mugomba yavo zvinosiyana. Vamwe vanoita manyuwa manyuwa mashoma, umuani tambura shoma, umuasa kuri zanaga sura rudi ya manyuwa. Chika grading ndo critical element. I think waka wana wega mtao kwa kibuja. Ah, chika sinuri manamai hivi. Ah, wana hivi. Bewu zao zaka kura kupita zangu. Saka, first crop, I don't think we can master everything.
Va Elias Nyamombe, vano chichaka nakira okuri magari tsangamidzi netumeric ndechekuti hazvidhure sezvo vachishandisa mufudzi wemombe uye vanotenga vanovavinga kunzvimbo dzavanogara. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume amai Rodactole vanozivikanwa saamai Bhinya vanoti mari yavakawana yakavapa tariro yekuti vanogona kutenga mombe dzavo pagore chipiri gore rinouya.
Ah, ndandafunga ndatenga chimhuru tigorega kuramba ndongoitisa maricho tikatenga chimombe utakati inini chango chinga chimwe ndoona vamwe kubatanidza naye tofa ndo pane chishuvo.
Mukuru anoona nezvekudyidzana mukambani yeZimplus kana kuti community relations officer vaGeorge Matsoka vanoti vacharamba vachiyamura vanhu vemunharaunda dzavanoshandira uye project yebundu inoita kuti vaone mari nguva dzose uye kwavanotengesera kuripo kare. Vamatsoka vanotiwo bindu iri riri kuita kuti madzimai ave nemari dzavo vega kuburikidza nekurima uye mari yavo vanoipuhwa pavanenge vatengesa ari madhora ekuAmerica. Varimi ava vakapanana nzvimbo yakareba mamita zana nemakumi masere uye akapamhama mamita maviri. Vanoshandisa mvura yavanochera pamugodhi wakacherwa neZimplus uye vari kutarisira kucheresa mumwe mugodhi wega. Varimi vakawanda mumatunhu akasiyana siyana munyika vave kurima garlic vachibatsirwa nemasangano pamwe nemakambani akasiyana siyana anosanganisira ZimTrade uye zvirimwa zvinoti garlic, turmeric netsangamidzi zvirimwa zvinonzi zvine musika wakatomirira kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nonurai Jena.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine. Was a Friday, my...
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki Benson Machanga anozivikanwa neremagitare rekuti Titans uyo anobva kumashava. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake mune zvemagitare muhurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Nandakarara around 5 a.m. Maxine. Nakatanga kumerera. Ndanzwa ndakutsikirirwa kana mata. Vazvakashaya basa. Pakarepo ndakazonzwa mupande panze. Pandakavhura window napepuka. Ndikaona kusina makore panze.
Magitare takamatanga mugore ra 2015.
Hama shamwari vabereki vaitwo kudii pamakazvitanga?
Pandakatanga zvemagitare ndaizama nepandinogona napo kuvanzira vari kumba vazaziva kuti ndozviri kuitika nyange mazikoma angu nekuti ndaiziva kuti vaizoti chimboita zvechikoro. Ndinorangarira rimwe remazuva mama vachinditi haungamhanyisi mbiri chimbosiya zvemagitare.
Mumhanzi wenyu uri kutambirwa sei muvanhu?
Maonero andinozviita music iyi iri kutambirwa zvakanaka chose. Ndinoona patinofamba vanhu vanoratidza kuifarira music iyi vachitipawo yavanotiwo pachirungu positive criticism vachiti shamwari ramba uchienda mberi.
Zvamungati ndo zvinokutambudzai mugemu renyu remimhanzi iri ndezvipi?
Machallenges atinosangana nawo, tine machallenges ekushaya mari yekurekoda music nemari yekushuta mavideos ane quality nezvakare tinoshaya exposure kune market iri kunze. Zvireva zvekuti vanhu vasiri munharaunda yandinogara havakwanisi kunzwa music yangu because handina mari yekuti ndiinde pamaplatforms mahombe anozikanwa nevanhu pakazara vanhu. Asi tinopa kutenda imi Studio 7 matipa uno mukana kuti tinzwike nyika yeZimbabwe.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Kune vese vanoda kutibata pafoni kana pa WhatsApp tinowanika. Namba ndodzinoti 0775523446 uyezve pa Facebook tiripo page redu rinonzi Titans Crits pa Instagram pa Twitter Titans Crits, pa YouTube Titans Crits Music.
Mune zvamungadewo kusiyira vano kuteerera here nekamwewo kambo kamungade kubuda nako mudariro sechishanu kudai Woza Friday timbokati chwa.
Izvezvi ndine damba refura ndinaro rinonzi Hope kana kuti Hope album rine masongs anokwana kusvika iwo 12 rakabuda riripo pa YouTube. Chikonzero takariti Hope album ndechekuti tiri kupa tariro kune munhu wese ane zvese zvaari kuita kuti asaneta simba mukaka rinodzinira. Vanhu ngavaramba vane tariro kuti rimwe zvavo zvichaita nani, ngavasa give up, ngavaramba vachishanda kusvika zvavo zvaita. Paalbum iri takashanda na Legion, takaita kolabo na Legion, na Lifire, na Celidi, na Haina. Producer wealbum iri anonzi Magistral Flex.
Moti wanisa uzororo, patinozambira minamato. Moti pao minduro, ndaka kurira mujangwa. Musina kana chieza, yamureyo zvorwadza inzwayo minamato wondo yangu ingorerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingorerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu ama tese zakaenda nipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa angori matongo wandinopa angori masango baba minamato daire minamato uhope inga wane ndinorota baba minamato daire minamato ndinorota baba wondo yangu ingorerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingorerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya kuchema kuita kunge mutemo kusuwa ngakubude muhana yangu misodzi yangu ngaibudire punduzo misodzi yangu ngaidiridzire rugare iyo namo yakandionesa chisvuku autano auna kumira mushi baba tinozama zama 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 asi zvinoramba patino bata 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 mumishando zvigofamba wondo yangu ingorerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya wondo yangu ingorerukare zvimwe hazo zvimwe zvingazouya ndakakurira munamo ishe wangu ama tese dzakaenda nipei meso ishe wangu itariro nekutenda wandinopa angori matongo wandinopa angori masango baba minamato daire minamato uhope inga wani ndinorota baba minamato daire minamato uhope inga wani ndinorota baba wondo yangu.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukomana wechidiki ari kusimukira Titans Benson Machanga manzwa muhurukuru yanga achiita aina Ivan Zininga weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kukurukura pamusoro pegadziriro dzezoro rekisimusi dzamuri kuita imi vateereri muri kumativi mana enyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba zinoti 001-202-465-0318. Sezvungu edu ya pera, rigaiti mbotarisa misoro ye naudza nasi. Mutungamiri webato rezano PF yevari mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa, vanodoma nengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo repoliti bilom. Nengo nhatu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa kuvulawa nezuro dzinopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vemangwe mabhizimusi madiki pamwe nevanotengesera migwagwa vochema chema kuti bhizimusi harisi kufamba zvakanaka panguva ino yezoro rekisimusi sezvavanga vachitarisira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ive inesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu oluhle mhla ka 23 Mpalakazi 2022. Igama lami ngugeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla,
ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyajenisa ukuthi into liyabadiunity vele kayikho, so sibayirigarda njengokuthi izaphu yaserunder they conquered. So i-relationship ekhona izaphu lezanu is that of a conquered and the conqueror, kumbe sithi a horse and the rider.
Umthetho wandaba kamantshi obulawayo magistrate court namhla ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eZimbabwe, $20,000 umuntu ngamunye.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Mohadi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF, namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe elePolitburo, lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo. Njengoba ikhisimusi sifikile, yekela kuliviki kuhlelo Woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcotsha Mpofu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abathathu laba ababotshwe.
Umthetho ndaba kamantshi owebulawayo magistrate court namhla ukhulule unkosazana Samu Chuma, umqondisi we-girls table, umsekeli kamqondisi we-ibhethu likaZulu umnumzana Thamsanqa Ncube, lelunga lenhlanganiso le umnumzana Melusi Nyathi, ngokubahlawulisa isibambiso se-bail senkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eZimbabwe, $20,000 umuntu ngamunye. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abathathu laba ababotshwe izolo balala bevalelwe bamiswe phambi ngomthethwandaba namhlanje besetheswa icala lokwephula usahluko 37 wesisekelo sombuso ngesikhathi benanza ilanga le-Unity Day. Bebemelwe ligqwetha elisebenza phansi wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights, umnumzana Jabulani Mhlanga oyale ukukhuluma lentatheli zindaba ethi uyaphuthuma ukuze izibotshwa zikhululwe masinya ejele. Esedale umhlanga ekhulumisana lomantshi uBusani Sibanda lomtshutshisi unkosikazi Mashaje, ubike ukuba izibotshwa azilansolo lamapholisa lendlela abaphathwe ngayo, njalo uyacela ukuba bakhululwe bathonisiswe icala ababhekane lalo besuka ngekhaya buye bazalandela zonke iziqondiso zesibambiso. Abathathu laba bakhangelele ukuphenduka edale likamantshi ngomnyaka ozamhla ka-20 Zibandlela. Umqondisi we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukuvinjwa ukunanza ilanga le-Unity Day kuphikisana lenkulumo yokubambana kahulumende.
kulusizi ukuthi abantu behlukunyezwe bekhumbula izihlobo zabo ezabotshwa ezabulawa ngohulumende uhulumende nalowo eqede ebabophi ebabophela into abangayenzanga ebafayindise ebanikeza ibheyili yemali edulayo kodwa hhayi akulandaba uNkulunkulu ngakhe wonke umuntu awubulali bantu ubusuzenza wena iqhalaqhala uthi uyalungisa udaba kungalanto oyenzayo esenza izaba
umabhalani webandla lezaphu kobulawayo umnumzana Vivian Siziba uthi kuyathusa ukubotshwa kwabantu ngelanga le-Unity Day
ukuthi bababophe bekhumbula bona kuyajenisa ukuthi into liyabadi unity vele kayikho so uthi bayirigada njengokuthi izaphu yaserunder they conquered so i-relationship ekhona izaphu lezanu is that of a conquered and the conqueror
ekhuluma engakabotshwa ilunga le-ibhethu likazulu umnumzana Melusi Nyathi uthe kulihlazo ukubotshelwa ukubuthana benanza abathinteka ngegugurawundi
ukuthi yizeleze ukuthi abantu baxoxe ngalo lolu daba izinduna zilide ngizwile bengumlalele ekhuluma izolo ukhuluma into angayipraktiziyo
abathathu laba babotshwe izolo balala enkambeni yamapholisa enzikini yedolobho e-Central Police Station basiwa edale likamanje e-Tredgold Magistrate Court uNcubelo Nyathi befakwe izankosi ezandleni ngemva kokubavumela ukuthi bahlawule isibambiso esebail umanje usibanda ubakhuthaze ukuba bengephuli iziqondiso zesibambiso i-bail abathathu laba bakhangelelwe ukukhululwa namhlanje imali yesibambiso ingabhadalwa kulungiswe lamaphepha okubakhulula ngesikhathi bengakayi ejele lekhami udubo lokwaliswa kanye lokubotshwa kwabantu betshengisela ngokuthula njengalokho okwehlele abathathu laba ihlala isolwa ngabenhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele ezigoqela e-African Commission on Human and People's Rights lenhlangothi zomanyano wamazwe omhlaba owa-United Nations lezinhlanganiso zithi kulilungelo lomuntu wonke ukutshengisela ngokuthula lapho kulokubahluphayo phansi kwezivumelwano zamazwe omhlaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngimele umsakazo we-Studio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Umongameli Emerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe elePolitbureau lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho kulo amalunga la agoqela labo abakade bevele bekukomitile labanye abakade sebalahlelwa emsamo asebephendukisiwe labalutshwana abatsha abacungubungula ezombusazwe bathi lokhu kuveza ukuba uMnangagwa uzimisele ukumanyanisa amaxuku adonselanayo kuleli bandla ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo. UMnangagwa uqale ngokwethula amagama abasekeli bakhe kubandla omnumzana Constantino Chiwenga lo Kembo Muhadi kanye lomgcini sihlalo webandla unkosikazi Opam Chinguri Kashiri abakuyisele esikhundleni abakade bevele bekizo.
I now appoint the full-fledged composition of the Politburo of ZANU-PF. As I have already mentioned, I have the two vice presidents, as indicated, Comrade Vice President Chiwenga, Comrade Vice President Muhadi. The chairman of the party is Comrade OCZ Mchinguri Kashiri. The Secretary for Administration is Dr. Obed Moses Mpofu. His deputy is Lieutenant General Nyambuya.
Abanye ababuyiselwe ezihlalweni zabo kuPolitburo bagoqela umnumzana Obert Mpofu ongunobhala umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa ozabona ngokwezethekeli lezemvelo unkosikazi Mabel Chinomona obona ngabesifazane uThino Machakaire obona ngezabatsha usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda ophiwe isikhundla sokubona ngezomthetho esasibanjwe ngumnumzana Paul Mangwana yena oseza kubona ngezokwemba kulabo asebebuyiselwe kupolitbureau bevela emsamo bagoqela umnumzana Webster Shamu ozasekela umqoqi wezenhlelo zebandla udeputy political commissar umnumzana James Makamba owake wavinjwa ukuncintisela isihlalo sikamgcini isihlalo weMashonaland Central ephiwe isikhundla sokusekela obona ngezokuthwala kwempahla lo mnumzana Super Mandiwanzira ozabona ngezezabelo ocubungula ezombusazwe umnumzana Joseph Chuma engelinye lamalunga eCentral Committee yaleli bandla uthi iPolitbureau le ikhombisa isifiso sikaMnangagwa esokubambanisa ibandla lokuqhubekelisa phambili inhlelo zokuqeqetsha lokulolonga abatsha kwezombusazwe.
Ekwenzeni lokhu ngiyananzelela ukubana kube lokutshintsha okuthize okukhona. Siyabona bakhona abanye abantu abatsha abangenileyo kuPolitbureau, labanye abadala abaqhubeke beloku bebambe izikhundla zabo abevele belazo. Khonokho yikho okutshengisela into esiyibiza ngesiNgisi sithi yi-continuity.
Kodwa umnumzana Msongelwa Ndlovu eyinye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe uthi iPolitbureau le ikhipha obala ukubana akula nguquko phakathi kombuso kamuyi umnumzana Mgabe lokaMnangagwa.
Nanku-ke le abayibiza i-Second Republic isibuye yabacela njalo ukuthi bakapule bebulala bedeliza ilizwe. Akula mbono kumbe ingqondo ezintsha ezivezwa lapha.
Isisekelo sebandla leZANU-PF sithi umkhokheli webandla ulamandla okukhipha kuloba ngubani kukomithi yePolitbureau lapho afuna khona. Kodwa bonke laba bazahlala ezikhundleni zabo kuze kube lo munye umhlangano omkhulu weKhongolosi Congress ngemva kweminyaka emihlanu. Esinye isizalwane seBotswana sesiphathise imuli yeZimbabwe yalahlekelwa ngamalunga amabili kungozi yomlilo ngesitanda lapho abazakwakha khona umuzi wabo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
UmSamaria omuhle ngunkosikazi Sibongile Msimanga, isizalwane seBotswana esinikeze imuli kamnumzana Decent Spanda indawo yokwakha engabiza inkulungwane ezingamakhulu amathathu amapula i-300,000. UmSimanga utshele iStudio 7 ukuthi ubone kufanele ukuthi aphathise imuli yalahlelwa ngumama lendodakazi eleminyaka emibili kulandela umlilo waqhamuka endlini yabo etlokwe ngomfumfu.
Lani ngakhangela ukuthi mina ngilani engilakho, ngakhangela indawo lani engayinikezwa nguNkulunkulu ukuthi ngingenzani ngayo ingaka, nothi ukuthi inkulu ngingenzani lama kungancedisa. Ngingayithatha ngiyithengise kumbe ngibanike imali ngathi akungcono njengokuba bengala ndawo yokuhlala betshele endlini kamnikazi ngibanikeza indawo ileyo. Ngibanikeza yonena, ngibanikeza indawo yenale okanye baboleki banikeza ukuthi bayakhelwe sibancedise bahlale khona lapho.
UmSimanga uthi indawo izabhaliswa ngaphansi kwebizo lezingane ezimbili ezaphephayo engozini yomlilo. Enye ingane yatsha kabuhlungu kodwa yaphepha ilenyanga ezine. Ubaba wezingane uSibanda uthi uzizwa eduduzekile ngosizo alutholayo lokhe kwehla ingozi yomlilo wona wabangwa ikuduba kwesigxingi esilomlilo wokupheka igasi.
Ngiyabonga kakhulu umama uMsimanga into owangenzela yona, wanikeza abantu abami bobabili indawo yokuhlala. Ngenhliziyo alayo lobuhlungu wabuzwayo ngesikhelo esokuthi uyakwazi ukuthi abantwana laye ngumuntu ongumama oba nabantwana. So ngiyabonga kakhulu. Into engiyicelayo luncedo lokuthi abantu abami khona lawo abathole khona bekwanise ukuthi kuncedise ukuthi bekwazi ukuyakhelwa.
Okade encedisana lemuli kaSibanda lokho kwehla umonakalo, umnumzana Mluleki Mbebhe uthi bajabule ngesandla somusa sikaMsimanga, khathesi sebezama ukudinga izandla ukuthi kusungulwe uhlelo lokwakha.
Into esesicela lapha kakhulu ukuthi siyisizwe, besicela asilayo imali kwamanje, sisasungula sisaqalisa sebancane, so besicela ama-donations izimali zokuthi imdeni lo uyakhelwe indlu lapho abazahlala khona eBotswana belahlekelwe kho konke ngoba sibazinamela impahla lokudla okwamanje sesithola iplot ukuthi beyakhelwe endana semetsi Muthabi. Kwesikucelayo kuphela ngalesi sikhathi bazali ihlobo zenkosi.
Umnumzana Titus Nxumalo omgcini sihlalo esizanani Caregivers uthi njengenhlanganiso baqhubeka bephathisa imuli zabantu bekhaya ezizithola sebunzimeni.
Uyamnika kamboleki umnikile 400 squares enthemba ukuthi ngentengo yeBotswana ingaba yiaround 300,000. Yikho ke ngokunjalo hlobo zami esizweni sakithi kuseselabantu abalenhliziyo ezinhle. Njalo ngithanda ukuthi libe kwazi umhlaba wonke lisincedise ngama donations, libe kwazi futhi ukuthi simile eBotswana njengabazali babantwana. Abantwana nxa bese eBotswana bakhuthazeni ukuthi babonane labazali besizana ne-caregivers nxa belenhlupho.
Ingozi yomlilo ehlela imuli kaSibanda ngesikhathi unkosikazi wakhe uPinky Singo ephekela abantwana uSibanda wayengekhona esikhathi sengozi, kuthi umntwana oleminyaka eyisithupha wayedlala phandle, indodana eleminyaka emibili yadlula kusanda kwenzeka ingozi, kukanti umama wabhubha ngemva kwesikhathi esesibhedlela sePrincess Marina eGaborone. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 16 ngenyanga kaMpalakazi, ugatsha lweSocial Council kumanyano weUnited Nations lwavotela ukuthi ilizwe leIran lixotshwe kukhomishini ephathelane lendaba zabesifazana kulumanyano, eyeCommission of the Status of Women. Umeli weMelika kumanyano weUnited Nations, unkosazana Linda Thomas Greenfield, wathi umthelela walelinyathelo ukuthi lizanyikinyisa umhlaba wonke, njalo wagcizelela ukuthi imizamo le ekhokhelwa ngeleMelika iphathisa inhlanganiso yezizimeleyo e-Iran. Inyathelo leli lona elimqoka lathathwa kulandelwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ngohulumende we-Iran, kanye lesihluku sakhe kulabo abatshengisela ngokuthula ezitaladini zalelo lizwe, okwabangelwa yikufa kukaMahsa Amini owayeneminyaka engamashumi amabili lambili ezandleni zamapholisa ngenyanga kaMpandula. Uhulumende we-Iran mhlawumbe wacabanga ukuthi ukufa kukaMahsa kuzadlula nje kungabi ndaba zalutho, kutsho unkosazana Thomas Greenfield. Kodwa ngalesi isikhathi kwakulomahluko, abesifazana abalezibindi abazintatheli izindaba uNilofa Hamedi loElane Mohamed basakaza lolu daba. Abantu beIran bathi beluzwa bathi sokwanele. Abesifazana beIran kanye labesilisa abemhlobo ehlukeneyo basukuma batshengisela bathi bafuna ukuthi amalungelo abo ananzwe bemanyaniswa indikimba ethi owesifazana impilo lenkululeko. Uhulumende weIran wazama wehluleka ukuthi avimbele abantu belizwe lakhe ukuthi bekhulume kunyanga ezintathu ezedluleyo ngokubabopha ukuhlukuluza inkulungwane lenkulungwane zabatshengisela ngokuthula lokubethulela isigwebo esiphezulu esigoqela ukugwetshelwa ukufa ngemva kokuthonisiswa kungalandelwa umthetho. Umcebisi wogatsha lweNational Security uMnumzana Jake Sullivan wethula umbiko othi ukuvotela ukuxotsha ilizwe le-Iran ugatsha lwe-UN Commission on the Status of Women ngezinye impawu ezibonisa ukuthi maningi amazwe avumelana ukuthi ele-Iran sokufanele livume umlando eliwetheswayo. Waphinda wanika umzekeliso wesinqumo sogatsha lwe-UN Human Rights Council ngenyanga edluleyo esamukelwa ngabaningi esokubumba ikomiti yokuphenya uchuku lukahulumende we-Iran ebantwini bakhe. Wathi mhlaka 8 ngoMpalakazi amazwe ayisishiyagalolunye alobe umbiko esola ukuhlukuluzwa kwabesifazana abatshengiselayo ngohulumende we-Iran. Uthi kufanele kwenziwe yonke imizamo yokuthi kulandelwe umthetho kumacala adalwa iziphathamandla zikahulumende we-Iran. Ngemva kokuvotela ukuthi ele-Iran lisuswe kukhomishini ye-Status of Women, u-ambassador Thomas Greenfield wathi lelo lilanga elibalulekileyo, njalo wathi samela uMahsa, samela abesifazana, njalo samela impilo.
Lapho ke belilalele ukudaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Usuku lwekhisimusi lusuku lwentokozo oluthakazelelwa ngabantu bonke emhlabeni jikelele, kodwa akabavumelani ngendlela oluthakazelelwa ngayo. Abanye bathi kufanele kuyiwe ezinkonzweni, abanye njalo besithi lusuku lokunatha utshwala. UThuso Khumalo osethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa uxoxa labomdabu lamakholwa bechaza ukuthi kungani lolu suku beluthakazelela ngendlela ezehlukeneyo.
Ungezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo, uhle wazi ukuthi ikhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baluqakathekisa kakhulu lolu suku lwekhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayona uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza lelanga ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba becelebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe eziphuzela utshwala but abesethatha ilanga leChristmas alenza ngazathi kuthiwa ilanga lokucelebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Kodwa-ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti-ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumo Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga lekhisimusi langena njengesiko lesiKristu, kodwa-ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela leli langa.
Eminyakeni lapha nabo omkhulu kwethu sebemukele ukuthi sekunekhisimusi, bebesenza amadili phekwe utshwala kuhlatshwe inkomo kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kucule ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangeli ozibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi-ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela leli langa njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu emva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli Mgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhlaka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ungakhangela kahle indaba le yekhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lwekhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala. Ngoba kumele kube lo mehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolu suku lwekhisimusi. Nxa ungathatha iBhayibhili lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolu suku lwekhisimusi.
Iningi elithi okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa namangakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Iti woza woza Friday my darling, woza Friday umsebenzi ubokile.
Njengoba ikhisimusi isifikile, yekela kuliviki kuhlelo woza Friday silethulele umculi wengoma zomdumo wokholo uOnesimo Ngcoja Mpofu ukuze asondeze amakholwa enkosini yena ecula yokobulawayo. Asizwe exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
What's the sound?
Zikati sekisimusi, zikati semuli. Lapho amakholwa ananza uzalo kuka Jesu Kristu. Kuthandazwa, kudliwa, kube kugidwe. Ubone simo ngcotsha uzosibusisa umculo wakhe, ake sizwe imbali yakhe.
Ile gama lami lokuzalwa ngizalelwe eMthabezi Mission Hospital, ngafunda eMthabezi Primary, suka eMthabezi Primary ngasesiya eMthabezi ngesecondary, funde khona my secondary education up to A level. Isuka lapho ngasesiya eLupane State University. Ikho lapho ke engenze khona isifundo sami saphezulu.
Cha wangena kwezomculo esemncane wakhula engoculayo kuze bela namhlanje uyaphambili.
Ngiqale ukucula ke ngisesencane ukuthi ngisese labo 5 years vengile sengiqalela ukucula ukuhlabelela ingoma zegospel lesikolo ngikhule ngito hlabelelayo. Njalo igama lami elithi Onesimo Ngcotsha elithi Onesimo ligama lami lokubeth sebile engizalwe ngalo elithi ukuthi umuntu oletha inzuzo someone who brings profit. Ngihlabela umculo ke gospel.
Umuntu wasindiswa kudala njalo ungumthumayeli olodumo kakhulu uthi yena ucula kulibizo kuye.
Into engiyibizele ukuthi ishumayele ivangeli ngokuhlabelela abantu benelise ukubaphenduke, abanye basikiswe, abanye bathule ukuthula nje ngokulalela ke lo mculo engicula. Njalo ngisebenza le Destiny Music Production uproducer wami uVictor T uyesisebenza sonke ke emculweni. Bakhona ke abanye ezisebenza labo abagoqela ke uSimphiwe Ncube, odadewethu lapha uPauline, bakhona ke labafowethu Innocent Nyoni esake sisebenzisa nje sonke nje emculweni.
Kosela ilizwi leKhisimusi ubalaleli Mpofu ubatshele ukuthi utholakala ngaphi kwabafuna ukulandela.
Merry Christmas and a prosperous new year. Let's enjoy with our families and our loved ones, but let's take care of each other, let's take care of ourselves. Singasikhohle ukuthi singobani. Life continues even in 2023. Bakithi kasiziphatheni kahle, sikholise ndawonye. Mina ngithola kakhulu ngithola kuYouTube Onesimo Ngcotsha Mpofu, ngithole kuFacebook ngokuthi Onesimo Ngcotsha Mpofu, uyangithola lapho Onesimo Ngcotsha kuInstagram, Onesimo Ngcotsha kuTikTok, Onesimo Ngcotsha njalo ke kuTwitter uyangithola ke kompana. Ngiyabonga kakhulu sekelo lwenu bakithi.
Siyabonga ngokubusiswa ngomculo osingenisa kuKhisimusi kamnandi oka Onesimo Ngcotsha Mpofu onguye esilaye kuhlelo kwasa Woza Friday. Libe le careful leKhisimusi elimnandi engela ngozi, liziphathe kuhle. Merry Christmas. Igama lami uEzra Jesus Bantu.
Siyabonga Ezra Jesus Banda lo Onesimo Ngcotsha Mpofu. Ku live talk namhla sikhangela ukuthi abantu beZimbabwe bayethakazelela njani iKhisimusi lonyaka endaweni ezijeneyo zomhlaba lapho abakhona. Singekehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umthethandaba kamantshi obulawayo Magistrate Court namhlanje ukhulule inkokheli yenhlanganiso ezizimeleyo ebotshwe izolo ngemva kokuba hlawulisa isibambiso sebail senkulungwane ezingamathumi amabili zamadola eZimbabwe, $20,000 umuntu ngamunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli webandla elibusayo leZANU-PF namhla wethule uluhlu lwamalunga abumba idale laphezulu lebandla lakhe lePolitbureau lapho engeze khona amanye amagama abantu abakade bengekho. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asihlanganeni njalo kusasa kusihlwa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.